kubudirira ndiko kukwanisa kusvika pachishuwo kana chinangwa changa chine munhu.
Amen.
Kana uine chinangwa muupenyu hwako, kana pane pawakananga iwewe muupenyu, unoenda pamabvi ako onamata kuti Ishe ndibatsirei, uye pachokwadi Mwari vachakubatsira.
Amen.
Saka tinongoti Jehovah tibatsirei pa convention yatakatarisana nayo.
Hallelujah.
Amen.
We read from Joshua chapter 1.
Taverenga kubva kuna Joshua chitsauko chekutanga.
Amen.
Amen.
And the Bible says,
uye Bible rati,
I will not fail thee.
Handingambofenda kakukundika.
Amen. I will not fail thee.
Handingambofenda kakukundikana iwe. Aya asi mashoko emunhu ba, asi mashoko aJehovha. Kana Jehovha vakataura chimwe chinhu, vanomira neshoko ravo. Asi kana ari munhu ataura mashoko, mangwana anogona kutopa excuse akuti ndakufunga zviri nani pane zvandakataura. Amen.
So the Lord himself,
asi Jehovha pachavo
Joshua,
vachitaura una Joshua,
I will not fail.
Handingambofinda kakukundikana. Handingakuregi. Saka tiri kunza convention pamberi pedu, uye tiri kunzawo chishuwo chine mayouth edu pamberi pedu. Amen.
We know there's nothing which can take our youth today.
Tinozati hapana chimwe chingapingudze vana vedu ava kunze kweshoko raMwari.
Amen. Only the word of God can do that.
Shoko raMwari bedzi rinokwanisa kuvashandura.
Hallelujah.
Amen.
For you to be what you are tonight,
kuti iwewe uve zvauri manheru ano,
is because of the word.
Imhaka yeshoko raMwari. Saka tinoda shoko rimwe chete irori rive pavana vedu.
Amen.
Tikaenda pamberi pasha tikati Ishe tibatsirei, Mwari vedu vanotibatsira mazviro kwazvo, havambofa vakatisiya.
Amen.
Hanzi shinga utsunge moyo. Amen. Simba utsunge moyo.
Hallelujah.
Amen. Pane zvose zvatiri kuita.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Tinofanira kunge taka simba uye taka shinga moyo pamberi pashe.
Amen. For we know we have not received men's feebles.
Nekuti tinozati, nekuti tozati hatina kugamuchira ngano dzevanhu. Amen. Asi takagamuchira shoko raMwari. Saka tinozati shoko raMwari iroro rinoita chimwe chinhu muupenyu hwedu.
Haleluya.
Amen.
Amen.
Saka tiri kuti Ishe tibatsireiwo madekwana ano. Tiri kukudai paconvention yedu iyi.
Amen.
Tinozati vachiripo Ishe kuti vatibatsire.
Amen.
Uye Bhaibheri rinotaura zvakare richiti, amen. hanzi uchenjere kuita murayiro wose.
Amen.
Ndizvo chaizvo takadzidziswa nemuprofita wedu. Iwe ingodzokororwa zvataurwa netepi.
Hallelujah.
Amen.
Say what the text says.
Iwewe ingotaura bedzi zvataurwa netepi.
Amen.
Mukudzokorora zvataurwa netepi. Mune kukunda. Mune simba. Mune simba rekukunda.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Saka pane zvose zvatiri kuita. Ngatidzokerei kushoko. Ngatidzokerei kune zvinotaurwa netepi. Amen. Nekuti tinoziva kuti shoko harimbofa rakanyepa. Amen. Usaende kana kurudyi kana kuruboshwe. Amen. Sei tiri kurayirwa kuti tisaende kurudyi kana kuruboshwe. Nekuti mune zvinhu zvakawanda zviripo muzuva redu.
Amen.
Zvinogona kutibvisa munzira yedu. Amen. Asi tikangonangisa meso edu nechiratidzo chedu kunashe. Toregera kuenda kurudyi kana kuruboshwe.
Hallelujah.
Amen.
God will help us.
Mwari vanotibatsira.
Amen.
Amen.
We will prosper whatever we are doing.
Tinobudirira mune zvose zvatiri kuita.
Amen.
Amen.
This is the reason why people fail to recognize what the word says.
Je, chikonzero vanhu vachitadza kuona kana kucherechedza zvinotaurwa neshoko. Bhaibheri rinoti tsvaga kutanga umambo hwaMwari. Zvimwe zvose zvinozowedzerwa kwauri. Amen. Asi munyika ino yakaipa yatiri kurarama iyi, vanhu vari kutanga vatsvaga kubudirira kutanga. Vobva vati kana ndikangokwanisa kubudirira muupenyu hwangu, zvinobva zvareva kuti mukubudirira kwangu uku Mwari varimo munyaya yacho. Amen. But the word of God tells us that not God is not in all prosperity.
Amen.
Hapana chiripo mukubudirira ikoko. Hapana chakaipa mukubudirira. Asi ngatitangei tati zvekutanga pekutanga. Uye shoko rakataura richiti kuna Joshua, bhuku iyi ngaisabva. Amen. Bhuku raisafanira kubva pana Joshua. Bhuku iyi yaisafanira kubva pamuromo waJoshua. Saka zuva rimwe nerimwe rake Joshua aifanira kutaura pamusoro pebhuku. Nekuti bhuku ndoraive simba rake rekukunda. Amen. Zvose zvaaitaura kubva mubhuku zvaimipa simba rekukunda.
Amen.
Ndobva audzwa kuti afungisise pamusoro paro usiku nesikati.
Amen.
Kwete dzimwe nguva, asi usiku nesikati aifanira kurangarira pamusoro peshoko raMwari. Nekuti pane chinhu changa chichizoya pamberi pake.
Amen.
nguva dzose paaingorangarira shoko ramwari masikati nousiku aizobudirira amen aizokwanisa kusvika pazvinanga zvake amen saka hezvo tiri pano hama nehanzvadzi nesuwo tine chinangwa ichi chatiri kuunza pamberi pashe amen tikuti ishe tibatsirei sezvamakaita gore rapfuura tinoziva kuti bhaibheri rinoti mumwe chete zuro nanhasi nekusingaperi amen kana ari yemumwe chete wazuro nanhasi nekusingaperi zvavakaita zuro zvavakaita gore rapfuura vanokwanisa kuzvidzokorora gore rino amen amen nekuti vachiri mwari mumwe chete amen tinorangarira zvakare mushumiro yemuprofita zvakaita kuti misangano yemuprofita ibudirire yakanga yakazembera pamunamato amen vakanga vakabatirira pamunamato amen kana nesuro tikasungira zvishuvo zvedu pamunamato mwari vanotibatsira amen tiri kushuvira mwari mumwe chete manheru ano amen tida kuverenga mharidzo iyi yakaparidzwa nemuprofita munguva pfupi tichange taapa mabvi edu amen muprofita vanoti asi shoko rekuti chakakwana rinoreva mhedziso saka naizvozvo tinofunga kuti munhu wose anofanira kunge aine mhedziso yake uye tinoziva kuti budiriro yose yakambobudirirwa yanga yakasungirirwa pane chakakwana amen budiriro ipi zvayo yaungangofunga pamusoro payo iwe yanga yakasungirwa pane chakakwana amen saka kana takava neyouth convention yakabudirira gore rapera amen tiri kuti ishe isusu takazembera pamunamato munokwanisa kuzvidzokora zvakare gore rino zvisinei kuti chii panga paine chakakwana changa chiri kuseri kwazvo uye munhu upi zvake kuti abudirire mune chimwe chinhu anofanira kutanga awana chakakwana uye ndoo kwaunokwanisa kuzonongedza kudzoka unokwanisa kupinda mune izvi wopinda kubudikidza neizvo wodzoka kubudikidza neicho kusvika wasvika pamhedziso yechakakwana kana amen Saka ichi chakakwana ichi I amen.
Hallelujah.
Amen.
All the
kana yatinoti medziso. Une chimwe chinhu kana pamwe paunu pawakazembera papari. Nekumwe kutaura. Ndiyo hoko yako yekupedzisira. Pane budiro ipi zvayo. Saka ingava budiro ipi yatiri kushuvira muupenyu hwedu. Ngati dzokerei ku amen.
Amen.
Inogona ngeri kune imwe nzvimbo. Inogona kupfuura mune zvinhu zvakawanda asi inongopedzisira yazosvika pahoko iyi. Asi pane zvova neamen yezvinhu zvose. Panofanira kunge pane amen yezvinhu zvose iyi. Kana newo haugone kufamba muupenyu hwako usinawo amen yako.
Hallelujah.
Amen.
So we must also have our amen tonight.
Saka nesiwo tofana kuvewo neamen yedu.
Our
medziso yedu.
Our
chakakwana chedu.
Hallelujah.
Amen.
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 We know when we have that.
Tinozati kana une chakakwana ichi.
Then we can stand before the Lord and we can apply the word of God.
Tinokwanisa kumira pamberi pashe toshandisa shoko raMwari.
Amen.
Amen. Nekuti tinozati shoko raMwari harimbofa rakakundikana.
Hallelujah.
Amen.
And we know what prayer can do.
Uye tinoziva zvinokwanisa kuitwa nemunamato.
Amen. Prayer can tie the devil one side.
Munamato unogona kusungira dhiabhori pane imwe nzvimbo. Woita zvauri kuda kutoita iwewe ka, dhiabhori akasungirirwa mbira dzakondo apo.
Amen.
Amen. Those are not going to quit when you're not. Amen.
So when you see the devil come your way,
ukaona Satan achuya nenzira yako,
just go before the Lord one on you.
Ingwainda pamberi pashe, pamavi.
Amen.
Amen. Omusungambira zakondo.
Amen.
Amen.
I remember the prophet one time.
Ndorangara mprofita pane imwe nguva.
When he tied that mamba.
Paaka sunga romambira.
Amen.
Amen. Ika sunga, ika zisunga kushikira yaita kunge 8.
Amen.
Havana kuita zvokuibata ndokubva vaipeta kuisunga. Kwete. Vakaisunga nemunamato. Saka munamato wako iwo unokwanisa kukusunga zvimwe zvinhu nhasi.
Amen.
What he say? Tinoda convention inobudirira zvakare gore rino
here. Hallelujah.
Amen.
So if you pray that prayer, pray the way for this meeting.
Saka iwo ukanamata, munamato wako ka uchavhura nzira yekuti convention ibudirire.
Hallelujah.
Amen.
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 We know he can do that.
Tinozati Ishe vedu vanozviita.
Amen.
Amen. Vanokwanisa kuzviita. Amen.
Can we have Kings 2 Kings 6?
Tiende kune madzimambo echipiri chitsauko 6.
Hallelujah. There is power in prayer.
Mune simba mumunamato.
And Elijah prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes that he may see. And the Lord
Zvino Erisha akanyengetera akati, Jehovha svinudzai henyu meso ake aone. Ipapo Jehovha akasvinudza meso ejaya, akaona gomo rizere namabhiza nengoro dzomoto zvakanga zvakakomba Erisha. Amen. Erisha anakwenda kumujaya uyo vano muvhura maziso nemaoko ake. Haana kudaro. Asa akashandisa chime chombo.
Amen.
Akashandisa munamato. Paakangonamata. Maziso emujaya akazaruka. Maziso aya paakazaruka. Akazoona zvaionekwa ona Erisha. Amen.
The power of prayer.
Simbare munamato.
Amen.
Pane zvose zvatiri kushuvira manheru ano.
Hallelujah.
Amen. Hande yedu mberi.
And when they came down to him, Elisha prayed unto the Lord and said, smite these people, I pray thee, with blindness. And he smite them with blindness according to the way of Elisha.
Zvino wakati achiburukira kwaari, Erisha akanyengetera kuna Jehovha akati, dorovai vanhu ava noupofu. Jehovha akavarova noupofu sezvakanga zvarehwa naErisha.
Hallelujah.
Amen. Yeah. Amen.
He was praying, desiring something before him.
Ainamata achishuvira chimwe chinhu pamberi pashe. Nekuti vanhu ava kana kuti mauto aya akanga achitsaga Erisha. Zvino akanga ava pedyo.
Hallelujah.
Amen.
Akacherechedza
kuti hapana chimwe chinhu chaikwanisa kumuchengeta kunze kwemunamato. Zvino paakati ishe rovai vanhu ava neupofu, Mwari vakanzwa munamato waErisha.
Hallelujah.
Amen. Vose vakarohwa neupofu pamberi paErisha. Erisha akati kwavari, ino haisiriyo nzira. Erisha akanga akutaura navo, haisiri iyo nzira. Vakatotadza kana kucherechedza izwi raErisha. Nekuti vakanga vapofomadzwa vose. Uye guta iri hariziro. Nditeverei ini. Simba remunamato. Amen. Akati nditeverei ini. Ndikuisei kumunhu wamunotsvaka. Brethren. Erisha was now doing whatever he wanted with these men. Amen. Saka newe unogona kuita zvimwe chetezvo. Unogona kuita chero chauri kushuvira madekwana anhu. Amen. Nesimba remunamato.
Amen.
Ndichakusvitsai kune murume wamuri kutsvaka. Akaenda navo Samaria. Ndinotenda kuti vari munzira kuenda. Vakanga vachikurukura vachitaura zvavo. Vakanga vachimubvunza kuti unonyatsomuziva here Erisha iwe. Pamanga kuvaudza zvaanoziva pamusoro paErisha. Asi havana kukwanisa kucherechedza kuti vari kutofamba neErisha wacho. Amen. Vakati vasvika Samaria, Erisha akati, Jehovha, sinudzai meso avanhu ava.
Now he was now in
zvino apa vanga vasvika Samaria. Apa anga akuziva kuti kana vakada kurwisa havachakwanisi kurwisa. Kana vakada kutiza havachakwanisa kutiza. Kuti vaone Jehovha akasunudza meso avo. Vakaona kuti vava mukati meSamaria. Amen. Asi ava vanga vari varume vanga vakadzidziswa. Vainyatsoziva nharaunda yavaifamba. Unogona kuita chadzimira hako dzimwe nguva asi unenge uchiti but panzvimbo apa ndinenge ndokupaziva apa. Asi munzira yose vachifamba naErisha havana kutomboziva nharaunda yavaifamba nayo. Amen. Simba remunamato. Amen. Ndinorangara muprofita mhari dzinonzi 20th century prophet pavanotaura kuti pakadzika panodaira pakadzika. Ava vanhu ava pavakauya kumuprofita vava kubvunzurudza muprofita. Pakazopera nhaurirano iyi pane misangano yaida kuzoitwa kuChicago. Vakati hama Branham tichasangana nemi kumisangano yekuChicago. Muprofita akati, muprofita akapindura achiti ndichange ndichinamata kuti misangano yekuChicago ibudirire. Amen. Saka muprofita aiziva kuti pane simba mumunamato. Pavakangosvika kumisangano yekuChicago nezvose zvavaida kuitira muprofita vakarangarira, uyu munhu wamwari chaiye chaiwe. Amen. Ngaitiverenge izvi. Ndida kuverenga kubva mubhaibheri rangu. Tiende kuna Joshua 11. Tida kuti tizisiye nguva yakakwana yekunamata. Joshua 11, verse 23. Joshua akakunda saizvozvo nyika yose sezvose zvakaudzwa Mozisi naJehovha. Joshua akaipa vana vaIsraeri kuti ive nhaka yavo. Sezvavakanga vakamurwa namarudzi avo. Nyika ikazorora pakurwa. Amen.
This was now the benefit of their prayers.
Aya akanga ava maropafadzo emunamato yavo.
When now Joshua was fighting the land as inherited to them.
Apo Joshua anga akukamura nyika sekupuwa kwa yanga yaka ita senaka kwa bari.
Hallelujah.
Amen. Isu ndizo chaizo zataka itiru wa isu na ishe. Amen.
Hallelujah.
Amen.
Judges chapter 7 verse 14.
Matungi chitauko 7 verse 14.
And his fellow answered and said, this is nothing else save the sword of Gideon, the son of Joash.
Shamari yake ikapindura ikati. Achizi chimwe chinu, asi ndiwo munondo wa Gideon, mwanakomana wa Joash. Murume wa Israeli. Mwari wakaisa Midian nehondo yose muruoko rwake. Nehondo yose.
Hallelujah.
Amen.
Where they were going to war,
pavakanga vachienda kunorwa. Vaitanga vaenda pamavi pamberi pashe. Vonamata pamberi pashe vakati Mwari tibatsirei. Mwari achisa muvengi wavo mumaoko avo. Amen. Tinoziva kuti Jehovha achingori Jehovha kunyange muzuva redu. Vanokwanisa kudzokorera zvimezvo. Amen. Amen. Sasa vakaita kuna Elisha.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Samuel
wekutanga. Zvino tichingoverenga magwara aya kuti tiwane kuenda pamabvi.
Amen. First Samuel chapter 14 verse 6.
Samuel wekutanga chitsauko 14 verse 6. Zino Jonathan akati kujaya raibata nhumbi dzake dzokurwa nadzo.
Come and let us go over unto the garrison of things and circumcised. It may be that the Lord will wait for us.
Yende itiyambukire kuboka ravarwi ravasina kudzingiswa ava. Zvimwe Jehovha uchatibatsira. Nekuti hakuna chinhu chingadzivisa Jehovha kuponesa kunyange navazhinji kana navashoma.
Hallelujah.
Amen.
God is not in numbers.
Mwari havasi mukuwanda.
Amen. Hallelujah.
Amen.
God is not in numbers.
Mwari havasi mukuwanda.
Those numbers are very good.
Kunyange kuwanda kwakanaka.
But God is in quality.
Asi Mwari vari mukubata kwakanaka.
Hallelujah.
Amen. Amen. Amen.
Wongu
tinoda kuwanda.
Hallelujah.
Amen.
But we need the numbers with the word of God.
Asi tinoda kuwanda tine shoko raMwari.
Hallelujah.
Amen.
Yeah. Mm. So this was Jonathan.
Apa ndi Jonathan.
He realized that it's not in numbers.
Akacherechedza kuti hazvisi mukuwanda baizvi.
Yeah. Yes, he has right.
Sezva tiriwo manheru ano.
Let's go on.
Handei pamabvi edu.
Let's pray before the Lord.
Ngatinamatei pamberi paMwari. Kuti convention yeve chidiki ibudirire.
Hallelujah.
Amen. Zvino kwanisika hama yangu.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen. Deuteronomy chitsauko 7.
The Bible says from verse 20.
Bhaibheri rinotaura richiti kubva paverse
24. And he shall deliver their kings into thy hand.
Uchaisawo madzimambo avo mumaoko ako.
And thou shalt destroy their name from under heaven.
Kuti urozve mazita avo pasi pedenga.
This is not a small thing.
Icha hachisi chinhu chidiki baichi. Kana zita richinzi radzimwa pasi pedenga. Panenge pasisina kana nhoroondo zvachose. Hapana pane zvinomboverengwa, hapana achazombonzwa nezvezita iroro. Amen. Asi tinoziva. Isu takuverenga pamusoro pekubudirira kwaMwari wedu. Hapana munhu uchagona kumira pamberi pako kusvikira wavaparadza. Amen. Amen. Diabhori ndiye muvengi wedu. Amen. Muvengi wedu ndi diabori. Muvengi wedu haisi hanzvadzi yedu. Muvengi wedu handi hama yedu. Asi muvengi wedu ndi diabori. Ndiye ega ari kumira munzira yedu. Amen. Isu tiri kuti ishe tibatsirei. Tinoda kuti convention yevadiki ibudirire. Amen. Asi inobudirira bedzi kana tikanamata takaperera pamberi pavo. Amen. Deuteronomy 11. Verse 25.
They shall no man to they shall no man be able to stand before you.
Hakuna munhu ungagona kumira pamberi penyu.
For the Lord your God shall lay the feet of you and the dread of you upon all the lands that you shall trade upon.
Jehovha Mwari wenyu uchatyisa nokuvhundusa nyika yose pamusoro penyu, nyika iyo yamuchazotsika pamusoro payo.
As he had said unto you.
Sezva akataura kwamuri.
Amen.
Amen.
Why are we reading all these
scriptures? Seiko tiri kumboverenga magwaro eSaya? Rangarirai zvataverenga kubva kuna Joshua chitsauko chekutanga. Apo Joshua achirayirwa naMwari kuti atsunge mwoyo. Amen. Amen. Ndizvo chaizvo zvatiri kushuvirawo madekwana anhu. Nesuwo ngatitsungei mwoyo pamberi paShe. Kuti patinonamata pamberi pavo Ishe. Mwari vanopindura minamato yedu.
Hallelujah.
Amen.
He is not dead, but he is alive.
Mwari wedu haana kufa asi Mwari wedu mupenyu.
Amen. He can help us tonight.
Mwari wedu vanokwanisa kutibatsira manheru ano.
Amen.
Amen.
He is invisible.
Ndi Mwari wedu vasingakundike.
Amen.
Amen.
He has never failed yet.
Havasati vambokundikana kusvika nazvino.
Hallelujah.
Amen. Ndiyo chikonzero tiri kuenda pamberi pavo. Amen. Noti nuzati zvinhu zvose zvinokwanisika kana tikaenda kwavari. Amen.
Amen.
Saka manheru ano hama hanzvadzi. Tida kuenda pamberi paShe. Mumunamato. Toti Ishe tibatsirei. takauya kwamuri gore rapera. Tikaona ruoko rwenyu Jehovha.
Amen.
Tuda kuona Mwari mumwe chete zvakare mugore rino. Nekuti tinoziva kuti imi hamushanduke. Amen.
Amen.
Ndaishuvira kuimba rwiyo rwo asi ndazonzwa song leader achiimba rwiyo irworo. Singati imbe urwo. Who is like unto thee? Amen.
Amen.
Amen. My brother and sister, this evening, we know that we have the youth in our midst.
I always say this way. That a single brother or a single sister.
Kuti jaya kana mandara. vanofanira kurarama upenyu hwakachena. Amen. Kazhinji vanowanzoti, zveupenyu hwakachena ndichazozoona kana ndaroora kana kuroorwa, ndipo ndozotanga kunyanya kurarama upenyu hwakadaro. Usati waroorwa kana kuroora, unofanira kurarama upenyu hwakachena uchiraramira mhuri yako. Amen. Hazvigumire ipapo chete. Hausati wasvika hako ipapo. Mhuri yako haisati yavapo. Asi une kukwanisa kwekuve nemhuri iwe. Amen. Saka unofanira kurarama upenyu hwakachena uchiraramira mhuri yako. Kuti paunozosvika padanho rekuti waababa kana amai, zvinenge zvazova nyore. Paunenge waakurayirawo mwanasikana kana mwanakomana wako kuti usaite izvi, because you would have lived that clean life. Amen. But if you did not live a clean life, usati waroora kana kuroorwa, hongu, semubereki, ibasa rako kurayira kana kutsiura vana vako. But how can you give advice to your children not to drink and do other things when you also did the same? Amen. Amen. So you can give counsel to your children with a clear conscience, knowing that you lived that same kind of a life. Amen. Amen. Zvinokwanisika hama yangu hanzvadzi. Amen. Unogona kurarama upenyu hwakachena in the presence of the devil himself bearing witness. Unokwanisa kungorarama upenyu hwakachena. Amen. Ngatisimukei timire netsoka dzedu. Ndiregerereiwo. Brother Mdiwa, uyai kuno mberi. With our heads bowed this evening, zvino kwanisika manero ano, unokwanisa kubata Ishe, upenyu hwako unokwanisa kushandurwa manero ano. Amen. Ndiwa usiku wacho hama anzanzi. Apo unofana kudana pazita rake. Kuti upenyu wako ushandurwe. Upenyu wako unokwanisa kushandurwa. Manero ano. Unokwanisa kudana kwa ari. Tichisika panguva yekunamata. Unokona kuita atari paumire ipapo. Unokona kuna kuya kunomberi. What is she about to die, my youth, Edu?
Hallelujah.
Amen.
And
Lord, help
us that day. Beggarly also the man
which is needed. Kuti ishe, chiva batirai, wawane mari irukudikanwa.
Hallelujah.
Amen.
It's possible.
Zino kwanisika, ama yangu.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen. Tonight,
ama edu ishina mata manerwano. Vachititunga miri na mumu na mato. Ngati na mata itose. Tichidana pastarawe. Tichitishe burukai manerwano. Mova ni mukana. Amen.
Power of the spoken word, and heal. devil. We want, oh God, to do everything with the devil. We want, oh God, Heavenly Father, that the devil who will lift his hands over our children, oh God, we want to pray. May you help us, oh God. We are coming, oh God, Heavenly Father. We are uniting in prayer. Oh God, we know when we come united, even the devil cannot stand. He can stand before our prayer because it's an invisible power. Oh God, Heavenly Father, because we have not received weapons, Lord Heavenly Father. We have received a message which has been power. And Lord Heavenly Father, when we receive that message into our hands, oh God, Heavenly Father, we become deity, Lord Heavenly Father. And whatever we speak, oh God, you say amen. What your children will say, you agree to that. And Lord, we are coming before you. We are saying, Lord Heavenly Father, we are united, Lord, in prayer. As we, Lord, over the first Father, first this event, oh God, for our children. We know the devil, he may want to come, Lord, over the Father, throwing spanners into the arrangement, throwing spanners into the works. But Lord, over the Father, we are saying, oh God, let every arrangement, oh God, over the Father, move in order. Every arrangement, Lord, over the Father, every plan, oh God, every child who is planning to attend, Lord Heavenly Father, we are praying, may you make a way for them, oh God, from far and wide. We are praying, Lord Heavenly Father, we know the devil, we are seeing, Lord, how the devil.